get it.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kwa tereri, tunosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu, mbudzi 25, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevana vechikoro vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pachinoihai wosvika pamakumi mashanu nevasere uko mumwe munhu mumwe chete achifa nechirwere ichi kuBulawayo neZuro. Zimbabwe yobatana nenyika dzepasi rino mukucherechedza mazuva 16 ekurwisa nyaya dzemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days against gender-based violence. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa, Cyril Ramaphosa, woshora zvikuru mhirizhonga iri kuitika munyika mavo umo muri kurwiswa zvizvarwa zvedzimwe nyika kusanganisira zveZimbabwe zvinotyaira marori zvichipomerwa mhosva yekutorera mabasa zvizvarwa zvemuSouth Africa. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vanonzi vane chitsvambe chekubatanidza vanhu venyika yavo sezvo zviri pachena kuti mutungamiri wenyika wavakakunda musarudzo vaDonald Trump vane rutsigiro rwakakurawo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa neZuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika vave mazana maviri nemakumi manomwe nevana kana kuti 274. Vamwe vanhu makumi mapfumbamwe kana kuti 90 vakabatwa nechirwere ichi neZuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi vakachitapurirwa munyika uye havana nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Vakawanda vakatapurirwa chirwere ichi vanonzi vari kumashonaland west uko mutori wedwenhau Nonurai Jena anoti uwandu hwevana vechikoro vabatwa nechirwere ichi pachinoihai hwakwira zvakanyanya.
Mukuru webazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Gift Masocha vanoti kusvika pari zvino vana vabatwa nechirwere ichi vave makumi mashanu nevanomwe. Izvi zvinotevera kuvhenekwa kwevana vechikoro mushure mekunge mumwe mwana musikana abatwa nechirwere ichi svondo rapera nemugovera. Vamasocha vati vana ava pari zvino vari kuongororwa vari pachikoro nevashandi vebazi rezveutano asi anenge ave kuratidza kurwara anoendeswa kunochengetwa vanhu vave kurwara kana kuti isolation center iri pakliniki yekanzuru iri kuna Muzari. Dr. Masocha vati kubatwa kwevana ava nechirwere ichi hakusi kukanganisa bvunzo sezvo avo vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vari kunyora vari pakasiyana nevasina kubatwa chirwere. Vana vanodzidza vachibva kumba vari kunyora bvunzo vari vegawo.
Zvandakangotaura zvizvino kuti tatino one in no one out isolated. Saka maexams vari positive vanonyorera kwavo vega, vari negative vanonyorera kwavo vega, vari kubva kumba vanonyorera kwavo vega.
Izvi zvatsigirwa nemukuru webazi rezveutano mudunhu remashonaland west vaGabriel Muma vanoti pari zvino hapana mwana ave kurwara zvakanyanya. Munyori mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanoti dambudziko iri rakakonzerwa nehurumende yakataurirwa asi ikaisa zvimiti munzeve.
Zviri pachena kuti zvatanga tichitaura mazuva esaya kuti zvikora hazvisi prepared. Muzvikora hamuna zvikwanisiro zvakakwana. Zvinhu zvatanga tichingotaura asi kana uchitaura uchitaura nekuri vanhu vasingateereri. Vana ndingove nevanoziva zvese. Nhasi tiripi zvikoro zvazara korona. Nevabereki zvakare totaura vabereki kuti taikutaurirai kuti tibatsireiwo kuti hurumende inzwisise kuti kuvhura zvikoro tisina kukwanisa kudhila nekudzidzisa varairidzi nevamwe vanhu vari muzvikoro kuti korona ikauya toibata sei.
Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vakaudza Studio 7 kuti hurumende yakagadzirira uye zvikoro zvinofanirwa kutevedzera kurudziro dzavari kupa vakabatana nebazi rezveutano. Kubatwa kwevana ava nechirwere checovid-19 kunoteverawo kubatwa kwevana 122 pachikoro cheJohn Tallack Secondary mudunhu reMatabeleland North nevamwe vadzidzi vanomwe pachikoro chikuru cheChinoyi University of Technology. Masondo maviri apera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga munyika vave zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevasere, kana kuti 9398. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvisere nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 8297, mushure mekunge vamwe vanhu vapfumbamwe vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi maviri nevanomwe. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri, kana kuti 2 million, vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika pazviuru makumi mashanu nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 50,296. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe, kana kuti 1.7 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi mashanu nepfumbamwe ane zviuru mazana mapfumbamwe, kana kuti 59.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu, kana kuti 260,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemaviri, kana kuti 12 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana, kana kuti 1.4 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nemasere, kana kuti 38 million. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekurwisa nyaya yemhirizhonga mudzimba, kana kuti 16 days against gender-based violence. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Zimbabwe sedzimwe nyika iri kucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kubva mumhirizhonga yemudzimba akatarwa neUnited Nations anotanga kucherechedzwa nhasi. Vachitaura paparurwa chirongwa chekuongorora mazuva aya nedare reparliament muHarare nhasi, mukuru wedare resenata Mai Mabel Chinomona vakurudzira nhengo dzeparamende, machechi pamwe nemasangano akazvimirira kuti vabatane kurwisa mhirizhonga.
Kuti tikunde hondo yemhirizhonga, nhengo dzeparamende dzinofanirwa kubatana nemasangano akazvimiririra, madzimambo vedzisvondo, makanzura nevanhu vese kurwisa dambudziko remhirizhonga mudzimba.
United Nations inoti apo nyika dziri kurwisana nedenda recovid-19, mhirizhonga kuvanasikana nemadzimai iri kuwedzera uye kodzero dzavo munyaya dzezveutano hadzisi kuremekedzwa. Vachitaura pamusangano uyu gurukota rezvemabhizimusi madiki neari pakati nepakati, Minister of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Amai Stembiso Nyoni vati hurumende ichange ichiita urongwa hwakasiyana-siyana pamazuva aya mukuedza kurwisa dambudziko remhirizhonga mudzimba. Vachitaura neStudio 7 mukuru weJustice for Women Mozhare Cosette Chirinda Vati vanhu vakabatsira gore rino vanga vakawanda zvakanyanya uye mhirizhonga yakawedzera zvikuru panguva iyo nyika yakapinda mulockdown vanhu vachikurudzirwa kugara mudzimba. Muzvare Chirinda vanotiwo nzara nekusamira zvakanaka munyaya dzezveupfumi zvakaita kuti mabopoto mudzimba awedzere.
Vanhu vanoshanda vachidya savashanda zuva iroro, saka zvimwe zvaikonzeresa kuti vanhu vasawirirane mudzimba. Chimwe chitobva panzara chaiyo chaiyo yakakonzeresa kupokana mudzimba. Saka takaona gender based violence ichikura zvakanyanya munguva yeCovid.
Izvi zvakatsigirwawo namuzvare Talent Jumo vanoshanda nekatswe Sisterhood. Vatiwo kunyange hazvo vanga vasati vadorongodza uwandu hwevanhu vese vakashungurudzwa panguva yeCovid-19, dambudziko remhirizhonga mudzimba rakawedzera.
Pakaitwa malockdown, vamwe vavo vakanga vagere panzvimbo yavaigara vachitoshungurudzwa.
Amai Sungano Zvare Hwanashe vanoti nyaya yekuti vanozviitira mabasa avo vasaenda kumabasa yakakonzera matambudziko mudzimba, vachikurudzirawo kuti patsvagwe nzira dzekuti vanhu varambe vari pabasa.
Kapesa mutemo wekuti patinonotenga paya kumaketi kuya, uye watinotengera ngaave ane sanitizer, ane maski yake. Inewo pandinosvika ipapo ndomende navo social distance.
Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira mabasa ekurwisa nyaya yekushungurudzwa kwevanhu mudzimba, kana kuti Orange the World Fund Respect Prevent Collect. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nhasi vashora zvikuru kwavanoti kudeurwa kweropa zvisina kukodzera mushure mekutanga zvekare kwekurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinotyaira marori munyika yavo. Zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kurwiswa zvichinzi zviri kutorera zvizvarwa zvenyika yeSouth Africa mabasa. Mo Blessing Njoma anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wavaRamaphosa vaTyrone Siu vati mutungamiriri wenyika atumira mashoko enyaradzo kune vakarasikirwa nehama nenyaya yekurwiswa nevanhu vari kuisa mutemo mumaoko mavo. Nhasi Old Truck Drivers Foundation, sangano reATDF, razivisa kuti kune mutyairi aimbove nhengo yesangano iri akapfurwa akafa mumhirizhonga iyi nezuro. VaRamaphosa vatiwo vanoshuvira kuti vanhu vakakuvara vakurumidze kupora. VaRamaphosa vatambira nemufaro kusungwa kwevamwe vanhu mudunhu reHauteng vakati vane chivimbo chekuti vose vari kuita mhirizhonga vachasungwa. Vatiwo makurukota anoona nezvevashandi kutakurwa kwezvino uye kudzivirirwa kwenyika vaite ongororo kuti zviri kufamba sei vazoitura kwavari. Nemusi wemuvhuro mukuru weRoad Freight Foundation kana kuti RAF vaGavin Kelly vakanyora tsamba kuna vaRamaphosa vachivakumbira kuti vapindire mushure mekunge dzimwe nhengo dzeOld Truck Drivers Foundation kana kuti ATDF nedzeNational Truck Drivers Foundation kana kuti NTTDF dzaratidzira muDurban dzichiti hadzisi kufara nekupiwa mabasa kwevatyairi vanobva kune dzimwe nyika. Nhasi mangwanani kune marori maviri apiswa, rimwewo rikapfurwa mudunhu reHauteng, izvo zvakonzerawo kuti sangano rinomiririra vatyairi vemarori vekuZimbabwe vanoshandira vari muSouth Africa reZimbabwe Old Truck Drivers Association rikumbire kuti paitwe hurukuro nechimbi chimbi. Mutauriri wesangano iri vamunyaradzi Gora, avo vanewo marori vanoti kune marori akawanda ari kupiswa, naizvozvo vapa chikumbiro chekuti hurumende Zimbabwe inofanira kupindira.
Tirikushungurudzwa nezvizvarwa zvemunyika yeSouth Africa. Zviri kuti isu zvizvarwa zvekune dzimwe nyika tirikuvapedzera mabasa, saka dzokerai kunyika yenyu. Asi maitiro avakuita, vakutora mutemo vachiisa mumaoko mavo. Nezuro takatambira nhau inosuwisa, nhau yechizvarwa chakapfurwa chakapiswa area yeJoburg, road yeN3 Durban, vakuenda kuDurban.
Asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanotiwo havasati vanzwa shoko ku kubva kuvashairi vemarori pamusoro penyaya iyi kunze kwekuverenga pamadande mutande pamwe nemumapepanhau. Asi vahama dziripi vavimbisa kuti kana vachinge vave neumbo hwakakwana vachaita hurukuro nebazi remusouth africa rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mutauriri wesangano rezimbabwe cross border traders association vadennis juru vanoti kushungurudzwa kwevashairi ava kuri kuwanza kuitwa mumatunhu eHauteng, KwaZulu Natal neCape Town uye kuri kupararira kuCape Town zvekare.
Zvikatasa zvekare mumugwagwa N3 tinoona kuti mune mhirizhonga dziri kuitika mupane matrack achipiswei. Tinoona zvekare kuti mhirizhonga iyi yawedzera ichipinda muguta reCape Town. Imomo mune hondo dziri kuitwa nezvizvarwa zveSouth Africa vachimisa marori vachibvunza zvitupa kuti ndiwani.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira marori mudunhu reNorthwest vaGodfrey Gwarimbo vanoti havo kwavari kushandira kuchine runyararo.
Nzvimbo ino yandiri iri pakati peNorthwest neLimpopo province. Nhasi uno kunyangwe nezuro, kunyangwe mari mwezuro kwanga kwakanyarara, hakuna bopoto.
Svondo rapera mamwe magonyeti, mapfumbamwe akapiswa kuHeidelberg. Magonyeti aya ari kukandirwa mabhambo epeturu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Vamwe vanhu vanoti vachave mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachave nebasa guru rekugadzirisa zvakawanda zvakavhiringidzwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump, vachitiwo Zimbabwe ine zvekudzidza zvakawanda zviri kuitika munyika yeAmerica. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chave kugara kuSweden uye chiri kanzura ikoko vatichawana maposa. Vanoti kunyange hazvo vaTrump vachionekwa sevakakonzeresa kupatsanuka kwevanhu vemuAmerica zviri pachena kuti vange vaine vatsigiri vakawanda. VaTrump vakawana mavhota anodarika mamiriyoni makumi manomwe nematatu kana kuti 73 million. Asi vaBiden vakave mutungamiri wekutanga kudarika mavhoti mamiriyoni makumi masere kana kuti 80 million munhoroondo yeAmerica. Vamaposa vanotiwo kunyange hazvo vaBiden vaine basa rakaoma rekugadzirisa zvinhu, vanoona sekuti vachabudirira vachiti vanhu vavari kusarudza semakurukota vanhu vanoremekedzeka.
Ari kusarudza vanhu on the basis of merit neability yavo, kwete kuti vanhu vanofarirwa mupati yake, mubato rake.
Boka reGeneral Services Administration rakatozivisa kuti basa rekuchinjwa kwemutungamiri wenyika rinofanirwa kuenderera mberi zviri pamutemo, uye Biden vakatodoma makurukota mashanu pane makurukota gumi nevashanu avanofanirwa kudoma. Vamaposa vanoti Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kune zviri kuitika muAmerica.
America kana nyika ipi zvayo pasi haisi mutungamiri wayo kwete. Avo vanochinjwa zvine makore nemakore. Nyika vanhu vayo, nyika my institutions ayo, nyika mitemo yayo.
Vachipawo maonero avo panyaya imwe chete, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vabvumawo kuti vaBiden vane basa guru rekuyananisa vanhu muAmerica. Dr. Ranga vati vaBiden vachamanikidzwa kushanda pamwe chete nebato remaRepublicans sezvo rine vamiririri vakawanda mudare reSenate pari zvino, pasati paitwa sarudzo mbiri dzakakosha dzeSenate kuGeorgia munandira, idzo dzichajekesa kuti ndiani anenge aine maSenate akawanda pakati pemaDemocrats nemaRepublicans. Asi vati vanofunga kuti vaBiden vachabudirira nekuti vane nhoroondo yakareba mune zvematongerwo enyika.
Tinotarisira kuti vachabudirira to some extent sezvo vari munhu agara achinzwisisa kuti government inofamba sei, uye chishuro chavari kuratidza chokuti ngatishande pamwe chete.
Asi nhengo yeboka reCentral Committee mubato reZANU PF vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti hapana zvingadzidzwa neZimbabwe kubva kuAmerica, vachiti zvakaitika munyika iyi zvinoratidza kuti nyika imwe neimwe ine mafambisiro ainoita sarudzo dzayo pasina vamwe vanofanirwa kupindira.
Ivavo vaizvidza vatsvene vaiti ivo ndo vanogona zvese mashasha edemokrasi. Tazozviona vakutadza kuti zvigadzirike nemazvo. Saka isusu seZimbabwe hapana chatinga tinga dzidza.
Ba Biden vanotarisirwa kutora mhiko musi wa 20 ndira gore rinouya. Va Trump vakatenda havo kuti chikwata chava Biden chitange gadziriro, asi vari kuenderera mberi vachiti vari kupikisa zvakabuda musarudzo kumatare. Kunyange hazvo matare ari kurasa nyaya zhinji achiti hapana humbo hwavari kupa. Pamutemo vanogona havo kusatambira sarudzo asi vachingosiya chigaro zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Sangano rinoona nezvekugadzikana kwenyika dzepasi rino richishanda rakazvimirira reInternational Crisis Group raburitsa gwaro rinonzi All That Glitters Is Not Gold, Turmoil in Zimbabwe's Mining Sector, iro rinoti mumigodhi yemuZimbabwe muri kuitwa mhirizhonga inotyisa uye uori huri kupa kuti nyika irasikirwe neupenyu uye mari yakawanda. Gwaro iri riri kukurudzira dare reparamende kuti riferefete zviri kuitika izvi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando, avo vati vange vakabatikana asi vakati titumire mubvunzo. Kuti tize nezvegwaro iri, mutungamiri nkomo weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Hapana nyika pasipano yakabudirira nechikorokoza. Mukaona nyika yaane makorokoza akawanda kudarika vanhu vari kushanda kumakambani, nyika iyoyo ine dambudziko guru. Chinoita kuti nyika isimuke upfumi huwandudzwe imanufacturing sector. So kunyangwe tiri kuti hurumende ngaiite kuti makorokoza ashande zviri pamutemo, inganzi istop gap measure, zvinhu zvatiri kuti ngazvingoitwe kuti tirege kuramba tichiita mhirizhonga, asi handiwo mushonga unorapa dambudziko riri muZimbabwe. Hurumende inofanira kutarisa manufacturing sector, inofanira kumutsiridza maindustry. Saka zvinhu zvinonyadzisa nekusuwisa kana macabinet minister vavakuru vemakorokoza vekuti basa ravo rari kusmuggler maminerals out of the country, vasiri kushanda vachishandisa mahofisi avo kuti vamutsiridze maindustry akafa kuti vanhu vakawanda vawane maformal jobs. Saka nyika yedu inofanira kumutsiridza manufacturing sector. Kana zvadaro muchaona kuti vanhu vakawanda vachasiya chikorokoza vakuenda kunoshanda kumaformal jobs.
ICG inotizve Zimbabwe inofanirwa kuwedzera mutengo wegoridhe kudzivirira kuburitswa kwaro nevanhu munyika zvisiri pamutemo vachinoritengesa kune dzimwe nyika. Muri kuzvionawo sei izvi?
Ndopane mwongo wacho wenyaya yese iri kunetsa pamusoro pegoridhe muZimbabwe pakuti Fidelity Printers and Refiners iri kutenga goridhe nemari yepasi. Nekuda kwaizvozvo ndo zviri kukonzera smuggling yegold, pakuti munhu akachera goridhe rake kana kuti akatenga goridhe rake, chinhu chaanenge achida kuwana muripo wepamusoro-soro. Saka kana Dubai kwanga kuchida kuendwa naTete Henrietta ne 6 kgs dzavo, ichitenga goridhe nemari yakapetwa kaviri pane inotengwa nehurumende yeZimbabwe, zvinobatsira vanhu vanenge vaine goridhe kuti vavane nzira kuti risvike kuDubai, pane kuti varitengesere muno muZimbabwe pavanopiwa mari yepasi. Is simple economics.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura natungamiri nkomo weStudio 7 vari parunare kwaMutare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malaysia mangwana yakatarisira kuvhotera budget rakakurisa munorondo yenyika iyi rinogona kupidigura hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMuhyiddin Yassin, zvinozopa kuti paitwe sarudzo dzechimbi-chimbi. Mambo wenyika iyi Al Sultan Abdullah vakadoma vaMuhyiddin kuti vatungamire nyika mushure mekuondomoka kwehurumende yava Mahathir Mohamad muna kukadzi. Kusatambirwa kwebudget nedare reparamende kunoreva kuti hurumende inenge yakundikana. Mutungamiri wehurumende Ethiopia vaAbi Ahmed vashora zvikuru kupindira kwavanoti kuri kuitwa nedzimwe nyika muhondo pakati pehurumende yavo nemauto ari mudunhu reTigray ari kurwisa kuti dunhu iri riwane kuzvitonga kuzere. Hondo iyi yapararirawo kuEritrea nekuSomalia uye yaona vanhu vakawanda vachienda muupoteri kuSudan. Sangano rinomirira zvizvarwa zvekuchamhembe kweAfrica zviri muAmerica reSouthern African Community USA kana kuti SACU rabatana nesangano reMana Food Center riri muMontgomery County mudunhu reMaryland mukupa rubatsiro rwechikafu kune zvizvarwa zvemuSadak zvinogara muMontgomery County zvakatarisana nedambudziko rekushaya zvekudya nemabasa zvichikonzerwa nedenda reCOVID-19. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nenhengo yebhodhi reSACU muzvare Omega Taone Zvi.
SACU neMana zviri kuita mubatanidzwa wekubatsira vanhu nguva ino yeCorona. Pane vamwe vanhu vanotina mabasa vakarasikirwa nemabasa, kuti vamwe vari kusevenza mahours mashoma. Saka tiri kuona kuti vanhu vari kuita dambudziko rekuwana chikafu kana usingasenzi sekubviya kwamunongoita nyika dzino kana usina basa unoshaya chekubata. Saka Mana neSACU takaiona kuti zviri nani kuti tibatsire pamwe chete tichibatsira vanhu vekunyika dzedu dzekusouthern Africa vanenge vaine nidi yechikafu.
Kuti munhu azokwanisa kunge achibatsirwa mune mama identifier sei?
So chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanogara mudunhu reMontgomery County muno area. Saka zvinoitika kuti munhu akwanise kuwana chikafu anenge ari munhu watinoziya wemucommunity, kana kuti munhu anenge aona maadvertisement edu atiri kuisa ekuti vanhu vazive kuti pane chirongwa chiripo chinobatsira vanhu. Ende uye tine maoutreach workers, vanhu vari kuita basa rekufamba mumacommunity akasiyana siyana kutsvaga kuti saka vanonida rubatsiro ndaanani. Saka those are the three ways dzekuti munhu anokwanisa kusign up for this program.
Vanhu vari kubuda pachena here vachiuya vachinyoresa kuti vavane rubatsiro? Nekuti tinoona kuti kazhinji semaZimbabweni mumwe anogona kutofa nenzara asi achinyara kubuda pachena.
Tiri kuona kuti vanhu vari kubuda pachena zviri kutotishamisawo, nekuti I think nguva yatiri inoiyi inguva iri kunetsa vanhu vakawanda. Ende zvinhu zviri kunetsa nekuti haisi mhosva yemunhu kuti washaya chikafu nekuti hausi kusenza kana kuti hauna mapepa. This is an act of God. Chirwere ichi chekorona chavharisa zvinhu, saka vanhu havasi kunyanya kutya kana kunyara zvavanosimboita pane dzimwe nguva, nekuti vanoziva kuti zviri kuitika mazuva ano zviri beyond their control.
Tinozwawo kuti chirongwa ichi chiri kubatsirawo vana vechikoro vangadai vari muno vakavharirwa nenguva ino yeCOVID-19. Mungatsanangurawo chiri kubatsira sei?
Vana vechikoro, maInternational students nemastudents vazhinji, vanhu vatiri kuona vari kunida chirongwa ichi vachibatsirwa nechirongwa ichi, nekuti maintenships avo avainge vakaita musama anowanzovapa mari haana kunge akakwanisika kuitika nevamwe vari kure nemhuri dzavo vari kuno kuchikoro. Saka chirongwa chiri kuvabatsira kuvawanisa chekudya kuti vakwanise kunge vachirarama. So vana vechikoro tiri kuvakurudzira zvikuru kuti kana uine need, reach out kune masocial worker edu kana kuti bato reSACU tikwanise kukupai zvekudya zvinovaka mwiri kuti mukone kuramba muchidzidza nedzidzo yenyu.
Avo vanga vari nhengo yebhodhi reSouthern African Community USA uye vari chizvarwa cheZimbabwe muzvare Omega Taone Zvi vari parunare muMontgomery County, Maryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19, mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa panyaya yemabasa uye kutambidzanwa kwemasimba muAmerica pakati pemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump nevakavakunda musarudzo vaJoe Biden. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Wandu wevana vechikoro vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pachinoihai wosvika pamakumi mashanu nevasere uko mumwe munhu achifa nechirwere ichi kuBulawayo. Zimbabwe yobatana nenyika dzepasi rino mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekurwisa nyaya yemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days against gender-based violence. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa woshora zvikuru mhirizhonga iri kuitika munyika mavo umo muri kurwiswa zvakare zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vachangosarudzwa kutungamira America vaJoe Biden vanonzi vane chitsvambe chekubatanidza vanhu vemunyika yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 25 kuLwezi 2020 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho lakoBulawayo yilo elilokhu likhokhela ngenani eliphezulu labantu ababulawa yicoronavirus elizweni jikelele kulezi nsuku, kanye labatholakala belalo lilandelwa izabelo zombili zemandebeleni.
Lokuthiwa yi 16 days of activism against the gender-based violence. Sizaba sise parliament sikhuluma nge-gender-based violence. Sizaba hlangana futhi mhla ka 1 labakhokheli bamabandla lomhlangano omkhulu eBindura lapho sizavula khona i one stop center.
Izifundi ze-University of Zimbabwe zitshengisele namuhla zikhonona ngokukhwezwa kwembhadalo yezifundo lezinye indleko zesikolo kanye lokungatholiswa ubulembu be-intanethi.
We have a number of issues with the prime chiefs, among them being the late or failure to disperse the data bundles which we have already paid for. Two, a rot of the medium, channels and means of communication between the institution, its staff and the students.
Umkankaso wokulwisana lokuhlukumezana ezindlini owe 16 days of activism against gender-based violence uqale lamhlanje. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Vatitekile abantu kobulawayo lasemhlubulweni wonke weMandebeleni ngokuqansa kwenani lababulawa yiCOVID-19 kanye labatholakala belomkhuhlane lo kulezintawo. Izolo kuloyedwa obulawe yilomkhuhlane kobulawayo ngemva kokubhubha kwabane ngomvulo. Lokhu sokusitsho ukuthi abantu asebebulewe yicoronavirus kuleli dolobho kusukela ekuqaliseni kwalinyanga sebengamachumi amabili lantathu 23. Idolobho leli yilo elikhokhelayo ngenani lababulawa yicoronavirus elizweni jikelele kulezi nsuku kanye labatholakala belayo lilandelwa izabelo zombili zeMandebeleni, iMatabeleland North kanye leMatabeleland South. Elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyagalolunye 9398 asebefunyanwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho. Asebepholile bazinkulungwane ezedlula eziyisishiyagalombili 8297. asebefile bonke sebengamakhulu phose amathathu 274. Phakathi kwabalokhu begula abangamakhulu edlula isishiyankalombili 827 iBulawayo yiyo njalo ekhokhelayo ngabangu 233 ilandelwa iMathebelele North yona elamakhulu phose amabili 195. Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zitshengisele namuhla zikhonona ngokukhwezwa kwempatalo yezifundo lezinye indleko zesikolo kanye lokungatholiswa ubulembu be-intanethi ukuze zenelise ukufinyelela izifundo zazo zingekhaya. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ukutshengisela lokhu kwenziwa ngesikhathi izikolo sezivuliwe eZimbabwe, kodwa umkhuhlane we-COVID-19 usidlamahabula osokubamba ngamandla izifundi ukuba zisebenzise indlela zemitshini yakulezi nsuku eyebulenjini be-intanethi i-e-learning. Omele inhlanganiso yezifundi zemakolishini eyezinaso ekolishini leyi, umnumzana Lennox Machoko, uthi okubenze batshengisele ukuba imali abayibhadalayo kayihambelani lalokho abakuphiwa ikwalithi leyi.
Have a number of issues with the prime chiefs, among them being the late or failure to disperse the data bundles which we have already paid for. Two, a rot of the medium, channels and means of communication between the institution, its staff and the students.
Silokuningi okusihluphayo. Wawuqala ukuphuza ukuba basithumele imali ye-intanethi. Ukwehluleka ukukhuluma la senza izifundo zethu ku-intanethi. Ukwehluleka ukuthumela i-intanethi lokwehluleka ukukhulumisana lenhlanganiso ezithengisa idata. Phambanisa isimo se-college le-University of Zimbabwe.
Umachoko uqhubeke esithi i-college le iyehluleka ukunayela izifundo ezisuka endaweni ezingela bulembe be-intanethi ezifana lemaphandleni.
We have a strong contention that the university is forgetting about the living conditions and lifestyle of other students who stay in rural areas and marginalized areas where one can hardly access internet services.
Kola ukuba ikolishi ye-University of Zimbabwe iyehluleka ukunakelela abantwana abasuka emakhaya. Okunye esikubonayo ikwehluleka ukukhulumisana phakathi kwekolishi abantwana besikolo.
Loba nje izifundi lezi ziphumelele kutshengisela ngesikhathi Studio 7 isiya emoyeni. Izifundi lezi bese zigonjolozelwe ngabantu abacathengelwa ukuba zinsoli zikahulumende. Lokhu kuveze ngesinye isifundi uMichael Chamani.
Okay, right now we have studied the movement, but it seems as if the university has called state agencies.
Imizamo yokukhulumisana labekolishi le-University of Zimbabwe yehlule ngoba isikhulumeli sekolishi le, unkosikazi Irene Nyamakura, ubengadophi ucingo ngesikhathi Studio 7 idinga umbono wekolishi. Le mibuzo ethunyelwe enkundleni yokuxhumana ye-WhatsApp ibingaphendulwa. Umphathintambo wemfundo yaphezulu umnumzana Amon Murirwa laye wale ukupha umbono kahulumende ngodaba lolu. Izifundi ziyakhonona ukuba loba nje zibhadale imali eningi efana naleyo ezibhadala lapho zisiya esikolo nsuku zonke, kazingatholi imfanelo ezifana ne-intanethi yona okumele isetshenziswe ukudinga ulwazi ebulenjini. Lokhu kudale ukuba izifundi ze-University of Zimbabwe ziphansi kwenhlanganiso ye-Zimbabwe National Students Union zinaso zitshengisele zifuna ikolishi le ilungisise lokhu. Imele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umkhankaso wokulwisana lokuhlukumezana emulini owe 16 days of activism against gender-based violence uqale lamhlanje emhlabeni jikelele. Abinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana kobulawayo beqhuba imicimbi yokulimukisa lokufundisa uzulu ngokuqakatheka kokuhlalisana ngokuthula ezindlini. Umkhankaso lo uphela mhlakatheni kumpalakazi. Omama lamantombazana yibo abalenani eliphezulu elehlelwa yilolu dubo. Kubika uBathabile Masuku.
Inhlanganiso eziqoqa imicimbi yalo mkhankaso lonyaka ziqoqela intwasa arts festival I-Women's Institute for Leadership Development iWild iyemthonjene Women's Forum lezinye. Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathi ntambo wendaba zabesifazane lamabhizimusi amancane, uchasisa kabanzi ngenhlelo abalazo lonyaka njengohulumende ekunanzeni umkhankaso lo.
Lokuthiwa yi 16 days of activism against gender-based violence. Sizaba sise parliament, sizabe sikhuluma nge-gender-based violence silama MPs. Sizahlangana futhi mhlaka 1 labakhokheli bamabandla. Sizaba lo mhlangano omkhulu eBindura lapho sizavula khona i one stop center. Siyaqonqosela bakithi ukuthi asiyekele nini ukulwa ngoba omama kuyabalimaza. Asigcina nini ke kuhle ezimulini zethu.
Unkosikazi Melissa noMakhosi Ndlovu, isikhulumeli senhlanganiso yemthonjeni Women's Forum, uphatha udaba lwembangela yodlame emakhaya.
Okwenza omama babe yibo abahlangana lo dlame kumbe udlwangudlwangu emphakathini, sikhangela kakhulu udaba lwamandla. Amandla okwenza izinqumo, amandla okuthi bazimele bona, lamandla okuthi khonkhona bakwanise ukuthi banakekele imuli, khangele kakhulu ezomkhonomi. Isikhathini esiningi babengelawo amandla okuthi batsho bona bakufunayo njalo bathathe izinqumo. Nxa kuyikuthi umama sengani sethatha isinqumo kakhulu, sebuza ngezinto ezenzakalayo ngekhaya, uvame ukuthi ahlangane lalobo budlwangudlwangu.
Unkosikazi Nozipho Moyo olwela amalungelo oluntu, yena uthi lo nyaka lumkhankaso unanzwa phansi kwesimo esinzima ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Okumelele sikunanzelela, asitsho ukuthi lapha sikhupha abantu besilisa ngoba labo bakhona ukuhlukumezwa. Kunye okumelele sikunanzelele ukuthi ilanga leli sikhangelela ukuthi singazama ukuthi sivikele njani labanye esiphila labo abangahlukumezwa ngobucansi babo esitsho ukuthi ngama-LGBT community. Ilanga leli liqathekile ngo-2020 sikhangela ukuthi i-coronavirus iyenze abantu batshona besezindlini. Yikho ke ukuhlukumezwa kusuke kanjani. Amakhesiza akhwela.
Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Shoshore Magiko uthi abesilisa labo bayahlangana lokuhlukunyezwa ezindlini.
Thi amadoda lawo ayahlukumezwa ezindlini. Singakhangela ama numbers lama statistics bona ukuthi abomama labantwana yibo abahlukumezwa kakhulu. Kodwa amadoda lawo ayahlukunyezwa. Uyathola lapha lalaphana lakho kulamanye amadoda athwele nzima ezindlini, mhlawumbe la uthethe umama omkhulelayo amandla, kumbe uthethe umama okhuluma kakhulu. And ngoba i-violence i-domestic is not only physical, kule emotional, psychological. Abantu abangamadoda ngama-victims, kumbe lawo bayahlukunyezwa physical kodwa ikakhulu verbal and emotional.
Abogatsha lwezamabhizimusi amancane lenhlelo zabesifazane bathi sebethole imbiko yabesifazane abaningi bekhonona ngokudlwengulwa emakhaya lasemsebenzini. Iziphathamandla zesilisa zibikwa zibethusela ukungathuthukisi abesifazana ukubanika izikhundla zaphezulu kumbe ukubancitsha umsebenzi ngoba beyale ukuya emacansini lazo. Abenhlanganiso yemthonjeni Women's Forum bathi bazabe bekhankasa eziqintini eziningi zezabelweni zemathekeleland north le south ezigoqela otsholotsho insiza kobulawayo lezinye. Umkhankaso walo nyaka owe 16 days of activism against gender based violence wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Orange the World Fund Respect Prevent Collect, yona ekhuthaza abantu ukuba babuthanise uncedo lwemali lokuphathisa abahlukunyeziweyo lokuthi amalungelo abantu ahlonitshwe kuvikele udlame emphakathini. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ye-International Crisis Group ithi udlakela solubhahile kakhulu emigodini yegolide eminingi eZimbabwe lapho okufa khona abantu abanengi. Kugwalo lwethu leizolo olulesihloko esithi All That Glitters Is Not Gold. Turmoil in Zimbabwe's mining sector, EICG, ithe yababangela lolu hlakela baqoqela abezombusazwe, amaqembu amasela kanye labemba igolide leli bengamalunga azimeleyo njalo esikhathini esinengi bengelamvumo abaziwa ngokuthi ngotshekesha kumbe ama-artisanal miners. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuqeda loluhlakela agoqela ukuguqula umthetho we-Mines and Minerals Act ukuze unanze otyeketsha ngokugcweleyo njalo ledale lephalamende licubungule abezombusazwe abanakanelwa ukuthi balesandla kulolu daba. EICG ithi udaba lokukhutshwa kwegolide ngudlu ngabantu besiyalithengisa kwamanye amazwe lalo ludaba oluhluphayo kakhulu olumele lulungisiswe ngoba ilizwe lilahlekelwa imali enengi. Leli yilo icala elibotshelwe unkosazana Henrietta Rushwaya. Ukuze kuqedwe umkhuba lo, inhlanganiso le ithi uhulumende kumele engeze imali athenga ngayo igolide kulabo abalembayo ilingane lentengo yegolide emkambo womhlaba. EICG ithi yenze uphenyo emigodini emithathu ebalisa owe-Jumbo Mine osemazowe, iGaika Mine esekwekwe kanye le-Giant Mine esechegudu lapho ethi ithole khona ubufakazi baloludlakela lokubulawa kwabantu. Umphathintambo ogatsha olubona ngezokwemba umnumzana Winston Chitando utshele iStudio 7 ukuthi ubephathekile ngakho ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba. Kodwa sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe.
Inhlanganiso liqinisile ukuthi kuyonakala ezimayini lapha. Siyakubona njalo nje ukuthi egolideni lapha bayabulalana abantu, kuyadlwengulwa abantu, kuyachishwa izindlu, kwenziwa izinto eziveza ukuthi kule mpi enkulu kakhulu eqhubekayo. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi igolide yilo elileta inotho phakathi kwelizwe, nxa ngabe ke kuliwa kulo libangwa akugejwa ngendlela efaneleyo, liyalahleka ke ekuempini zona lezo ino tho iyalahleka yakufi nje abantu kodwa kufa nomnotho ngokuba phela nxa ngabe igolide lingasangenanga kulokho okuzazuzisa ilizwe kutsho khona ukuthi lingena emakhoneni elingasoze lithutshe khona selithuthukisa ilizwe. Ngakho ke baqinisile ukuthi kuyadingeka ukuthi masinyane kulungiswe konke okulakalayo khona ngale kuphele udlame kuphele udlakela esilubona khona ngale ezimayini.
Inhlanganiso le ithi njalo uhulumende kumele aqoqe abemba igolide bengamalunga azimeleyo balethwe ndawonye basebenze ngokusemthethweni njalo basebenze ngendlela esegcekeni. Isingathi ngendlela abaqhuba ngayo umsebenzi kathesi kabaqoqekanga yini?
Kunengi okungahambi kahle ezimayini lapha, akuqoqekanga ngendlela esemthethweni okuningi kwakhona. Yebo kubili okuthathu kungabe kuhamba ngendlela esemthethweni kodwa kunengi kabaqoqekanga kahle. Ayadingeka ama-cooperative amankampani abahlanganisa bonke abezimayini ngokuhlukahlukana kwabo okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi uhulumende abone ukuthi igolide liya ngaphi, abone njalo ukuthi umthelo uya ngaphi. Okwakhathesi abaphethe ezimayini yilokho esingathi gold baron kumbe abathile abalamandla okukontrola yibo abangabanikazi bobugebengu obuqhubekayo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi uhulumende akwenze konke kube semthethweni kube segcekeni ukuze kuzuzise uhulumende labantu beZimbabwe imali. Okwakhathesi yibugebengu nje izimali eziningi zihamba zilahleka zisiye ebantwini abalutshwane abenza ubugebengu.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Umnumzana Joe Biden omelele ukugcotshwa ukuba ngumongameli weMelika njalo osekhethe abanye abazangena kudale lakhe lekhabhinethi uthi uzavuselela ilizwe leli ukuze likhokhele umhlaba kwezombusazwe kundaba zenotola kwezinye inhlangothi ezichiyeneyo. UBiden wenza lokhu ngesikhathi uMongameli Donald Trump eqhubeka esithi waqilwa kulolu khetho. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBiden ukhethe abantu izolo abambalwa ukuba balungiselele ukungena kudale lekhabhinethi abagoqela uMnumzana Anthony Blinken ozaphatha uhlangothi lokudlelana lamanye amazwe oleDepartment of State. UMnumzana John Kerry oza kuba ngumcebisi obona ngokukhudumala komkhathi lokunye. UNkosikazi Janet Yellen ozangena esikhundleni sikasibalikhulu webhanga elikhulu lelizwe. LoMnumzana Alejandro Mayorkas odabuka kweleCuba ozangena kuhlangothi olubona ngezabantu bokuza. Abanye ngunkosikazi Linda Thomas Greenfield okhangelelwe ukuba uzangena esikhundleni someli welizwe leMelika kwinhlanganiso ye-United Nations. LoMnumzana Jack Sullivan oza kuba ngumcebisi wakhe wezomvikela kwele Melika. Abakhethiweyo bazahlolisiswa lidale lesenethi bengakangeni ezikhundleni lezi. UBiden uthi ukhethe abantu laba asebasebenza okwesikhathi eside kuhulumende ukuzela ukuthi ilizwe leMelika libuyele lapho lalikhona uTrump engakangeni esikhundleni.
It's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it. Once again, sit at the head of the table.
Laba ngabantu abaveza ukuthi ilizwe leMelika seliphendukile lapho kumele libe khona. Ngabantu bazokwenza ukuthi ilizwe leMelika libe phambili kulamanye amazwe. UNkosikazi Thomas Greenfield osanda kuxoxa lomsakazo weVoice of America ngokukhethwa kwakhe uthi kunengi okumele kukhangelwe ngokudlelana kweMelika lamanye amazwe okulenkokheli engafuni ukuphuma ezikhundleni.
In some countries there are no term limits in their constitution. And so you have presidents that go on for years and
akulanto evimba ukuthenya inkokheli ihlale okwesikhathi eside embusweni. Kodwa siyake sibone ke ukuthi ukhetho yilo lwenza ukuthi abantu bengahlali kakhulu embusweni. Kuzokwazi le-Africa siyabona lokho kuvamile kakhulu ukuthi abantu begcina bengasaphumi ezikhundleni. So ke ukhetho into eqakatheke kakhulu ukuthi abakhokheli bengahlali esikhundleni okwesikhathi eside. Ngakho kuqakathekile ukuthi ukhetho lwenziwe sonke isikhathi. Wonke lokhu kwenzakala uTrump elokhu esithi waqilwa libandla lamademocrats ukhetho lukamongameli. Akuna bufakazi obuveza ukuba uBiden labanye bakhe baqila uTrump. UBiden ulama-electoral votes afana xathu lalawo uTrump anqoba ngawo unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016. UMnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uthi kuyancomeka okwenziwe nguBiden okhethe umuntu wokuza ukuba angene kuhlangothi olubona ngendaba zekhaya.
Ukhethe uMnumzana Alejandro Mayorkas ongumuntu oyisizalwane seCuba. ICuba siyazi ukuthi ilawo ilama-immigrants amaningi alapha e-America and njalo ngabantu abakhuluma iSpanish. So ama-Latino labanye abantu ababuya kuzizwe lezi eziku-Southern America bayajabula kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi uBiden ufake omunye wabo esikhundleni sobu-Homeland Security ngoba sibonile ubudlelwane beziphepheli lama-immigrants avela kwamanye amazwe ukuthi bese kukubi kakhulu ngesikhathi sika-Donald Trump. Sibona abantwana behlukaniswa labazali emabhoda la ende kwaba into enzima kakhulu for abantu abaningi. So kuyajabulisa kakhulu ukubona umuntu ongumSpanish oyilatina esiba inkokheli ye-Homeland Security.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Buzontini odabuka kwele Zimbabwe ohlala eNew York.
Kukhanya ubedinga abantu abalolwazi, abantu abale-experience, njalo ubedinga abantu abagoqela abantu abangomama, abantu abangama-minorities, labantu nje abaningi-ningi, ikakhulu abantu abale-experience. Siyabona ukuthi i-treasury ufake former chairman of Treasury, uyelena umuntu very experienced with the Treasury. Njalo siyabona ukuthi i-Secretary of State ufake umuntu sibili ole experience. Lo John Kerry siyabona ufakiwe endaweni enhle kakhulu as the environment. Uma ngiyakhangela lokhu mina njenge American citizen, into enhle eyenzakeleyo mbonakanti ayinto ezasibisela endaweni lapho kumele iAmerika ibe khona. Into enhle kakhulu ngekhabinethi le ayikhethileyo, ikhabinethi elohlonzi kakhulu.
UBiden ukhangelele ukuthi namhla uzakhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngokulungiselela kwakhe ukungena esikhundleni sikamongameli ngoZibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, nginguKips Dube.
Kulayifthoko lamhlanje kuDiaspora Forum sikhangela ukuqonga kwenani lasebetholakala bele COVID-19 eZimbabwe la kwamanye amazwe kanye lokwenzakala eMelika kukhetho lukamongameli. Lobanje eleBotswana lisithi kusukela ekuqaleni kweviki ezayo selivumela izimota ezithwala uZulu ukuchapha imingcele sokulokwesabela ukuthi kulengozi yokuthi inengi labeZimbabwe lingehluleka ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Intatheli zindaba yethu umqondisi Dube uyalandisa.
Umsekeli kamgcini sihlalo wecommittee ebona ukulisana lomkhuhlane weCOVID-19 kule Botswana usigqixa mfundo Msipili Msipili uthi abantu kumele bahlale phansi ngesikhathi sekhefu bengahamba hambi. Esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ngesimo seCOVID-19 kule Botswana, Msipili uthi abantu kumele bafunde ukuphila kutsha ngaphansi komkhuhlane weCoronavirus. Ngokunjalo ukhuthaza abantu ukuba bengaphume ezindaweni abakuzo ngesikhathi kefile kisimusi kuindlela yokwenqabela kumimetheka komkhuhlani lo.
Ya go rra go tsana ko Christmas ebe go le bothuko. Dipalazaro na didimtsetsarana.
Kungenzeka ukuthi siyefika go kisimusi kunzima. Thumela imali ekhaya ungahambi. Libatshele ukuthi lapha esikhona kunzima ngenxa yokumemetheka komkhuhlani weCOVID-19.
Kana re se mo sarna ga sana sente mo ga bolone sa tsaba go tisa bubetse.
Umbiko wokuthi abantu balakho kuvalelwa ezabelweni zabo bengahambeli ikhatshana izindaba ezinzima ekakhulu kwabeZimbabwe abalesikhathi eside bengavakatsheli ekhaya. Umnumzana Pekas Ndlovu ohlala eHebron uthi kungaba nzima kubo uma bengehluleka ukuya ekhaya.
Ludaba oluhlukuluzayo lo ludaba olubuhlungu. Akungeke kusiphathe kahle sibile ngoba khangela amabhoda bevaliwe all along the whole of this year. Kungahanjwa kusiba lama lockdown and so on and so on. So asizange sithole ithuba lokuthi sihambe siyebona abadala bethu ekhaya. Lokuthumela ukubathumela impahla bekungani kunzima, ngikhona kube ngani kuba lula kathesi sokuhambisa ama-truck la ukudla and so on. So December is the only opportunity ukuthi sihambe senelise ukuthi njani siyebona abadala ekhaya.
UNdlovu ukhala ngokuthi noma nje inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 liqonga kwele Botswana bekungakabi kubi kangako okokuthi abantu bangenqatshelwa ukuchapha umngcele. Sekubhubhe abangamashumi amathathu kwele Botswana ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende weBotswana ukhala ngokuthi ukubuthana kwabantu ikakhulu endaweni zokuzikholisisa yikho kudala kumemetheka komkhuhlane. Umnumzana Colin Mlalazi salwane seZimbabwe eHebron uthi kungaze kuvulwe ukuthi abantu bechaphe umngcele kuzaba nzima ikakhulu kundleko zokuhamba.
Khona vele kodwa vele kuzaba nzima still ngoba vele ama traveling conditions angkhona aba strict okungayenziwa. Khangela kungathiwa senze i-COVID test la. Eka hulumende obviously izaphuza kuyamela umuntu eyenze diagnosis 1000. Bese kubuya kuthiwe ekhaya ngalo fika siyazi ukuthi ekhaya bafuna imali. Bafika bethi vele $60. Is another 1000. Le traveling expenses uyazi ukuthi vele siphakathi kwelitsheleni lembokodo.
Ngesonto eleBotswana libike ukuthi sokuzasungulwa ukuhamba kumabhasi athwala uZulu phakathi kweleBotswana leZimbabwe kanye leSouth Africa leZambia. Kodwa ukuthokoza kweningi kuye kwafiphala ngesikhathi iComittee yeCOVID-19 isethula umbiko izolo ikhuza isithi abantu befundise ukuhlala ezindlini ngesikhathi sekhefu. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngesiHebron kweleBotswana.
ukuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Idolobho lakobulawayo yilo elilokhu likhokhela ngenani eliphezulu lababulawa yicoronavirus elizweni jikelele kulezi nsuku, kanye labatholakala belalo lilandelwa izabelo zombili zemandebeleni. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yinawu